This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uyu musi wemugovera kurume 26, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuvharwa kwekambani kunoita kuti iko hurumende iruze mari. Inoruza mari kubva kupei zvekutaura income tax yavasevenzi.
Sangano reZCTU ronyora tsamba kugurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema richinyunyuta nenyaya yekuda kuvharwa kwemamwe makambani musi wa1 kubvumbi.
Hapana ari kumbotaura nesu. Isu kubva pakambova kasukuwere ndopatakapedzira kuona nhumwa dzehurumende dzichiuya kwatiri. Iye zvino hatina munhu ari kumbouya achiexplaina kuti takamira sei.
Munyaya dzatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuenda kuchingwizi kumasvingo uko vagari veko vanoti hurumende yavakanganwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU ranyora tsamba kugurukota rezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao richinyunyuta nezvemashoko avo ekuti dare remakurukota rakatenderana kuti makambani anenge asina kupa hurumende urongwa hwekuendesa upfumi kuvatema avharwe. Pasi pemutemo wekuendesa upfumi kuvatema, makambani ose evachena kana kuti vekunze anofanira kupa vatema vemunyika zvikamu 51 kubva muzana. Vazhuwao vakati izvi zvikasaitwa kusvika panosvika musi wa1 kubvumbi, makambani anenge asina kuita izvi achavharwa nekutorerwa marezinesi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutedzeri wemunyori mukuru weZCTU vaGideon Shoko.
Zvinonzwisa tsitsi kuti iko bato rakanga richikambena pamaelections richiti hanzi rinoda kucreata 2.2 million jobs ndo raakuti hanzi makambani ngaavharwa. Saka they are going against campaign ngirikiri yavo. Asi zvatakaita nzvekuti izvo takavanyorera community zvavo tichivataura kuti aiwa zvamaakutaura handizvo. Nemhosva yekuti kuvharwa kwekambani kunoita kuti iko hurumende iruze mari. Inoruza mari kubva kupei zvekutaura income tax yavasevenzi. Inoruza mari kubva kuma sales tax ezvinhu zvinenge zvichitengeswa nokuti kambani yavharwa. Iye zvino vasevenzi vehurumende havasi kutambira, asi uri kuvhara makambani akuti abudise vanhu basa. Kuhurumende yacho ichawana kupi mari yacho yekuti vabhadhare vasevenzi? Saka takavataura kuti aiwa you are out of order, ende takavati tiri kuda kuti tisangane navo titaurirane navo. Nyaya yeindigenization haina kumboshata ba, asi ngatiitei tichiziva kuti ko haizoafekti zvimwe zviripo.
Vakapindura here tsamba yenyu iyi?
No, vanga vasati vapindura, takavatumira nezuro. Saka weexpect kuti ko kubva musi wechipiri patinenge tavhura kuda vachareacta ipapo, asi takavatumira. Tinoimba kuti vakatoiwana.
Mutedzeri wemunyori mukuru weZCTU vaGideon Shoko vari parunare muBulawayo. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Nasi makristo ari kuenderera mberi nekucherechedza zuva reEaster, ukuwo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri pazororo. Kuti tinzwe zviri kuitwa nemakristu, tabata Reverend Levi Kadenge veMethodist Church.
Vamwe havatomborara, vanongonge vachingonamata vachiimba vachinzwa shoko. Kozoti neSunday mangwanani vomukira vachienda kundofarira kuti Kristu wamuka. Kunyange vari panzvimbo pavari ipapo vanogona kunge aine tenderi inenge iripo kunyange maclassroom kana vamwe vaenda kusikoro kunyange mutende vonosangana imomo vachitivo Kristu wamuka vachipembera mamisha umu matakakurira isu vana mai vaimuka mangwanani vachikokorodzana mumavhiriji umu vachiti wamuka wamuka hande tinoona wamuka hande tinoona vachipembera kwazvo nemufaro mukuru vozosvika pavanosangana shoko rotaurwa ipapo vanhu tichisimudzirwa mweya vamwe vanopedza nekutora zvechirariro kana vachinge vapedza manje voronga nzendo dzavo dzokera
ko nyaya yenjodzi kaiyi mugwagwa
zvaunoziva samari kazhinji kunouku kunoita njodzi dzemumigwagwa saka minamato iri kungotumirwa kuna musiki kuti kuhuipi hwomugwagwa hungopombodzwawo vanhu vafambe zvakanaka
avo vanga vari Reverend Levi Kadenge veMethodist Church vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa tine hurukuro nava Milton Shumba mugari wekuchingwizi kumasvingo avo vakatamiswa nehurumende kubva kumahombekombe kwetokwe mukosi mushure memafashamu emvura akaitika munzvimbo iyi. Tatanga nekubvunza vashumba kuti zvinhu zvakamira sei kuchingwizi.
Situation kunoku nhau yakungotinetsa inhau yehanzara ndoyatanayo chikafu chaimbouya chesocial welfare asi yezvino hakusisina chikafu saka nzara ndoyatinetsa.
Pane chikonzero here chiri kupiwa nehurumende kuti sei isasaunzi yechikafu kunzvimbo kwamuriwo?
Hapana ari kumbotaura nesu. Isu kubva pakabva vakasukuwere ndo patakapedzira kuona nhumwa dzehurumende dzichiuya kwatiri. Iye zvino hatina munhu ari kumbouya achiexplaina kuti takamira sei kuti urongwa uchazova hupi, nokuti vakasukuwere pavakauya vachitaura vachiti vamwe vachabva vamwe vachasara. Ndopega patakaona nhumwa dzehurumende dzichitaura nesu.
Saka vanhu vari kurarama nei kana muri kuti hakuna chikafu chiri kuuya ikoko?
Zviri kuitika ndezvokuti vanhu tinotongoita maricho kuendawo kumasatellite ndo varimi venzimbe vaya vevanhu vatema ndo kwatiri kuinda tichindoita maricho. Vamwewo vanenge vanotorarama nekubata hove, vamwe ndokuti ndo zvinotoita kuti tirarame izvozvo. But chikurukuru kutomboti chikafu hakuna. Iye zvino tinotombotenda idino kuti mvura yakanaya but yakanonoka kunaya. Saka chikafu ndo chiri kutotinetsa, chiri kutotitambudza ichocho.
Kune mvurawo here kuti mungakwanisa kuita zvemagadheni kuri kuti mvura yanaya zvakanaka?
Magadheni hakuna, hatikwanisi kuti tiite nokuti kwatiri kwacho tiri kure naRunde. Zvaitaurwa nehurumende kuti kana tichinge taenda tabviswa netokwe mukosi vatiendesa kuno kwatiri kuChingwizi tichasangana namadiridziro. Hachisiri chokwadi nekuti tiri kure naRunde.
VaMilton Shumba mugari wekuChingwizi kumasvingo vanga vari parunare kuChingwizi kwakare.
Tete precious
now what shift you
my is the better ndafadza my sister ndafadza munhu wese my sister doro tadira pasi ndafadza vari pasi ndafadza kana ma ancestors yeah waya waya
inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer fada makaterera studio 7
waya muzawaya.
Yasuka nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndina kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Ruvimbo Tsopodzi. musikana wechidiki akarodzwa iye asati abva zera. Muzvare Tsopodzi mumwe vevasikana vaviri vakawanikwa ivo vachitora hurumende vakaiendesa kumatare kuti pawanikwe ipo pachizopuwa mutemo unorambidza kuti vana varodzwe vasati vabva zera. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Ruvimbo Tsopodzi.
Aiwa nesuwo tinofara kupinda pachirongwa chenyu.
Ruvimbo, tinoona kuti uri mumwe wemadzimai vechidiki vakarodzwa vasati vabva zera. Ungatipawo nhoroondo yekuti zvakafamba sei?
Alright. Ndakaroorwa ndine makore 15. Takaitika kuti ndiroorwe nechokuti baba kana ndine mukomana achibva kuchikoro ndobva ngotidzokera kwaanga uri. Nemukomana uyu tanga tisingadanani. Kwakubva ndatodzokera kwandandinoti ndandisina wekuti ndaitaurawo naye. Vanatete vakaedza kutaura nababa asi baba havana kuteerera. Izvi namwene wacho vakaedza kutaura navo asi baba havana kuteerera nekuti vanga vaine hashawo dzavo pachezvavo. Saka takatisanga kugara nemukomana iye asi mudocherwo panga pasina nekuti ndanga ndichiri mwana diki ende tanga tisati tatombodanana endandisingatomude mukomana iye. Sandosakaita kuti ndipinde mukuroorwa ndichiri mwana mudiki.
Waenda kunogara nemukomana uyu zvakazofamba sei?
Ndakazoita number after 4 months. Ndaita number after 4 months. Mukomana uyu anga asingaende kubasa kuti ndidzokere kuchikoro anga asingade. Takagara kwacho kwangusina kunaka nekuti aindirova ainge abhuswa zvose zvafungwa kuti anokwanisawo ndita aingondiita. Kusvikira ndazoona kuti life yandiri kurarama haisi zvo yandaida haisi zvo yandiri kuda. Kusvika ndazoona unofesa baba vangu ndaudza kuti handakudzoka kumba ndopa wakazonditambira.
Pari zvino mwana aane makore mangani?
Mwana wangu ane 3 years mwana.
Tinoonazve uri umwe wevasikana vaviri vakakwanisa ivo kuenda kudare zvare pamusoro muchiti minyika iwanikwe iyo ichipa mutongo wekuti vana vasarodzwe vachiri vadiki. Zvakafamba sei?
Takasanganawo nemukana anonzi Beatrice ave neorganization yake inonzi kwakubva angotitorawo bva tangojoina organization yake. Saka akazobatanawo neVeritas. Veritas yaona kuti vana vadiki vari kuroorwa vakanyanyisa. Veritas yangotoda vakadzi vaviri vanongomirirawo vana vasikana vanongopindawo mukoti vachitaurawo nyaya dzavo nekuti mutemo uchinjwa wakaiswa kuti vanaroorwe pamakore 16 asiiswe pamakore 18. Kwabva tangopindawo inini naLovenus tibva tangoonekwa tichingoendawo kukoti tibatsiridzwawo neVeritas.
Saka pari zvino unoona mutongo uyu uchizobatsira sei vamwewo vana vangangowanikwa vachizorodzwa vachiri vadiki?
Mutongo uyu unobatsira nekuti vana vadiki vanenge vasisakwanisa kuroorwa pamakore 18. Munhu anenge akuroorwa pa18 and 18 inenge wamachuwa nekuti 16 haukwanisi kusimudzarimba. 16 years inenge iri chiri mwana mudiki chaiye asiri kutomboziva kuti zviri kuenda nekupi zvichibva nekupi. At least ukaroorwa pamwene 18 zvinenge zviri nani. Asi pamutemo wacho watakaisa tinoda kuti tiwane kutaura nevana vasikana kuti vazvichengetedze nekuti mukomana akangoti ada mwana musikana arara nemwana musikana ari below 18. Anoita nemboramba kuti handikuroori nekuti wakatasika pa8. Saka chakunonyodiwa kukurudzira kuvana vasikana kuti aiwa mutemo waiswa zvizvirizvo zvinokuta kuti tichirarai nevarume mirira nguva yako kusvika yakwana pa18 not 16.
Tinoonawo kuti wakadzokera kuchikoro. Imbotitsananguro kuti zviri kufamba sei pari zvino? Uri kuudzidza chii uyezve zvinhu zviri kufamba zvakanaka here?
Ya, ndakakwanisawo kubhadhirawo kuchikoro. Ndikubhadhirirwa school fees nemusikana anonzi Shamise Madzivire ane organization yake inonzi Holding Hands yaakatongotangawo manje manje. Saka akangonzwawo nyaya dzangu baabatwawo batwawo nazvo nekuti ndaingoti ndinodzokera kuchikoro akudzokera kuchikoro baangobatwawo nazvo baatongoti ndinokwanisa kubhadharira school fees. Saka iye zvinondikuta olevo yangu Oxford College ichapo zvinyora next year November. Zvese zviri kufamba zvakanaka everything.
Shuwiro yako ndeyei mukupeta nyaya yedu iyi?
Shuwiro yangu ndanga chida kuita law so that ndinomirirawo vamwe vana vasikana vanhukadzi vese zvinovamirirawo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Ruvimbo Tsopodzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Oh, thank you very much.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa nezve tsaona dzemumigwagwa takanangana nezororo reEaster iro ratiri muhurukuro yedu. Tine mutungamiri wesangano Passenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath. Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 va Goliath.
Tinoteni nekutigashira.
Va Goliath, tinona kuti nyika iri mukati mezororo reEaster. Ndonguwawo zvakare inoita matsaona akawanda emumigwagwa. Zvii zvamungaudzawo vatyairi pamwe nevanofambawo nedzimotokari nemabhazi?
Isusu sesangano Passenger Association of Zimbabwe tinoti kuvatyairi, tinokumbira kuti vafambe zvakanaka nevabereki pazororo rino. Hatisi kuda kuti tisangane netsaona seyakabva kuitika iyi. Mazuva achangodarika. Tirikukurudzira kuti vatyairi kana vachinge vaneta ngavataure nemapassenger kuti vabereki tichambozorora pakati, regai timbozororai, handisi kuona kana kuti ndatinetei. Zvinhu zvinokurudzirwa. Tinoziva kuti vatyairi vazhinji havasi kupuhwa nguva yekuti vazorore kana vari pabasa, vanongoramba vachingoshanda sika vaneta, havasi kuchinjwa. Tikazvindo tsvakiridzo yatakaita. Saka tiri kukurudzira kuvaridzi vemabhazi kuti ngavapewo zororo kuti vanhu vaenda kunombotorawo befu vari kumba kana vari pamugwagwa, wotsvaga anonzi relief driver anokwanisa kuzodhraivha kana umwe dhraivha wavo asipo. Ende tiri kukurudzira vanhu vanofamba nemichovha nemaduta vanhu kuti vapote vachirwira kodzero dzavo pamugwagwa. Kana vaona mutyairi achiita zvisina kukodzera, ngavayaripote panext roadblock kana papolice station kana kufonera nhamba dzemapurisa. Ndinodayira kuti mapurisa vane makampeni avari kuita, vanenge vachipa vanhu tipepa tine mafoni nhamba dzavo kuti vapowo mafeedback yezviri kuitika mugwagwa. Takatopatina navo ende vari kunge vachidzidzisa vanhu nezvepamugwagwa.
Asika vaGoliath, tinonzwa kuti ivo vamuri kuti ndo vanofanira kunge vachiudzwa nevatyairi kuti ndimbozorora ndaneta, ndo vanenge vachitokurudzira pamwe nekupesvedzera mutyairi kuti anga achitsika mafuta vakasike kuenda kunoona mhuri kana kunodya mafaro nehama neshamwari?
Tingati mapasvonda abvapo, tingati nedzidziso nekurudziro kumapasenja ese emuZimbabwe kuti havakoshese upenyu hwavo, nekuti ivo ndivo vatinoti pachirungu mabreadwinners emhuri dzavo. Ndivo vatiri vevana nanamai nedzimwe hama. Vazive kuti upenyu hwavo hunokosha kuvana ivavo. Vazive kuti pavanenge vachifamba vanenge vakatomirirwawo kunzi mwana wangu ari kuuya, kana kuti hadzima wangu ari kuuya, kana kuti murume wangu ari kuuya kwakati. Ende tiri kuvakurudzira kuti ivo vafambewo nenguva. Saka tiri kuvakurudzira kuti vabatsirewo kana mutyairi kuonawo kana kumusudza kuti vamutyairi zvamaakuita apaka emambodzora speed.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vaGoliath nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinoda kukutendai vese vateereri Studio 7.
Manga makateerera kuna vatafadzwa George Goliath, vanove mukuru wesangano Passenger Association of Zimbabwe muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano reZCTU ronyora tsamba kugurukota rezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao richinyunyuta nedanho rehurumende rekuda kuvhara makambani. Vagari vekuchingwizi vanoti hurumende yavafuratira uye vave kuziya nenzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mwina Gibbs Dube munhau dzechirungu.